This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vateereri tinosangana zvakare pa Studio 7 manera nhasi uri musi wesvondo chikunguru 10 2016. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 13860 ne 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi. Sangano reMCOS rinoti makambani akarasikirwa nemari inosvika $150 million pazuva rakaramwiwa mabasa muZimbabwe. Mhuri yekwadzamara yoronga kuparura firimu duku rinoratidza nezveupenyu hwavaita idzamara avo vasvitsa mwedzi 16 vatsakatika. Iyi ndiyo misoro yenhau dzedu ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino Studio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika. Mukuru wesangano reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti MCOS uye vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaJohn Mufukari vanoti vemakambani vakarasikirwa nemari inosvika zana nechidimbu chemamiriyoni emadhora kana kuti $150 million nekuramwa mabasa kwakaitika musi wechitatu. Vamufukare vanoti pose panotorwa danho rekuramwa mabasa pane kukanganisika kunoitika munyaya dzezveupfumi munyika. Vanhu vakaramwa mabasa munyika yose nemusi wechitatu vachinyunyuta nemamiriro yakaita zvinhu munyaya dzezveupfumi pamwe nezvematongerwo enyika. Ngatinzwei hurukuro yataita navamufukare.
Hazvigoni kuti vanhu varegere kushanda zvikasakanganisa upfumi. Hazvitombo. Kana mukasashanda zvese zvamamufanirwa kuva muri kuita zuva iroro, unotova upfumi hwakanganisika.
Saka munofunga makambani akarasikirwa zvakadi?
Pane somebody akaita zviri kungoita zvokungodai usinganyatsoiti chaizvo chaizvo. Achiona kuti tikatarisa kuti gross domestic product yedu isusu i10 billion, ndokubva ati saka mazuva anoshandwa mazuva mangani ndokuona kuti 200 and takuti, ndokuti saka pazuva tinofanira kuva tiri kushanda zvinhu zvakaita zvakadini. The figure he came with was about $150 million. Saka ndiyo mari inganzi yakakanganisa upfumi hweZimbabwe nezuva risina kushandwa iyoyo.
Pane vamwe vanoti Zimbabwe ine vanhu vangapfuura 90% vasingashande, zvikamu gumi dzimwe nguva kana zvishoma ndo zvingangodaro zviri mumabasa. Uwandu ihwa muri kutaura hungazoramba hwakabata here?
Hwangu, nokuti kana tichitarisa gross domestic product tiri kutarisa value yezvinhu iri kuitwa nevanhu vese vemuZimbabwe. Wedza uri muformal employment kana kuti muinformal employment kana kuti uri musubsistence, value yese iri kuitwa muZimbabwe ndiyo yacho yatiri kutarisa iyo yezvo.
Pane zvamungataurawo here senyanzvi yezveupfumi mune ramangwana mukutaridza kana kuti vanhu kuti vange vachisvitsa zvichemo zvavo pane kunge vachitora matanho akaita saivo ekuramwa mabasa?
Chatikangotaura ndechekuti kana tikasashanda vari kukuvara tisu. Asi izvi hazvisi kutaura kuti tiri kuti vanhu vanenge vasina chikonzero chokuti vasashanda kana kuti kudini, asi kungoti kana tisina kushanda upfumi hwedu ndiwo hunenge hwakanganisika.
Mutungamiri weEmployers Confederation of Zimbabwe Industries vajoni Mufukare vari parunare muHarare ne Studio 7. Muri yemurwiri wekodzero dzevanhu vaitaidza mara inoti ine urongwa hwekuparura firimu diki rinodonongodza nenhoroondo yeupenyu hwavo apo vasvitsa mwedzi gumi nemitanhatu vapambwa. Munin'ino wavadzamara Dr. Patterson Dzamara vanoti semhuri vanoshushikana zvikuru kuti hama yavo yave negore nemwedzi mina yatsakatika. Vachipindurawo pamusoro pemutongo unonzi wakapiwa nedare repamusoro wekuvarambidza kuungana muAfrica Unity Square vachiratidzira, Dr. Dzamara vanoti kunyange vasati vanzwa nemagweta avo nezvemutongo uyu vane dzimwe nzira dzakawanda dzekuratidzira nadzo. Ngatidzwei hurukuru yataita navo.
Ndaisati ndaona mukana kuti nditaure negweta redu pamusoro penyaya iyi, asi ndaverengawo nyaya iyoyo mupepa. Zvisinei, tiri kuti ndo kupongwa kwakaitwa nyaya yacho kusuka onevekedu ndechekuti chekutanga inyaya yekuti tinokwanisa kuapina, inyaya yekuti tinokwanisa kuti iendeende ichibvunzidzo mutongo wakapiwa wacho kana uyiwe mutongo wakapiwa. Chechipiri ndechekuti kuchinosuka activism yedu nekupakurira kwenyuzi wanhu hakuna kungomira pachinhu one chete kana kuti pachirongwa chimwe chete. Aiwa, tine zvakawanda zvatinoita, tine zvakawanda zvataita. Kakuru kuti zvadaro tii tinoramba tichibhora mberi nendaa yekuti ezvira nenzisa kuti bhora rikaputika mukaka reichikweshe kana munotenga rimwe hazvitedzana mutengesi mukaka rechikweshe motenga rimwe moramba mutamba bhora. Aisini ndo kaonero katinoita naiyoyi, kuri kuti chokwadi hudare akatonga mutongo iwowo tichii taramba tichienderera mberi nemamwe maprogiramu nemamwe maactivities nemainitiative atinawo.
Tinoonawo kuti mwedzi uno vaitaidza mara vasvitsa gore nemwedzi mina vatsakatika. Mune urongwa here hwamuri kuita semhuri?
Tikutarisira kunge tichiloja dhokumendari inobata ukuru hwaitai iwo mwedzi uno tiedu tinge tiri pastage yekubatanidza zvinhu nekuronga tichione zvinofamba sei. Zvinge zvaringana chaingo chizotaura kuti zvichaitika kupi uyezve zvichafamba sei. Ndo zvandingati ndo donzvo rikuru rakaita kuzaanavo maringe nekushayikwa kwaitai uyezve tichisvika pakucherechedza mwedzi mizhinji achinge apambwa.
Vanga vari Dr. Patterson Dzamara vanove munin'inawo vaitai Dzamara vari parunare muHarare neStudio 7. Imwe nyanzvi mune zveupfumi uye vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanoti hurumende yakadzika mutemo wezvekurambidzwa kwekupinzwa kwezvinhu munyika pasina kufungwa zvakadzama. Dr. Kanyenze vanoti kusajeka kwemutemo uyu kuri kukuwedzerawo matambudziko kune vanotenga zvinhu kunze kwenyika. Panyaya yekuti vanoona here hurumende ichikwanisa kubhadhara vashandi vayo mihoro yachikunguru mumwedzi uno, Dr. Kanyenze vanotiwo izvi hazvigoneki sezvo kuwana mari yacho hurumende kuti iwane mari yacho kari kakomo kasina ukwiriko.
Ndiro dambudziko guru rokuti kuti uwane munhu waunoti ndipe mari dzakubhadhara vanhu. Saka vanhu vanotovhunduka kuti ndokupa mari yokuti uda undobhadhara vanhu. Nekuti vanhu vanopa mari kazhinji kacho havangopi mari dzechiye nyoro. Vakakupai mari inoda kudzorerwa, vanoda kuona kuti kana ndakupa mari chinhu chauri kushandisa mari ichocho chinogona here kumutsa kana kugadzira imwe mari yekuti unozogona kudzorera mari iyoyo. Zvino ukati iwewe ndipei mari ndoda kubhadhara vanhu, zvinoreva kuti mari iyoyo iri kuenda muzigomba, haisi kudzoka, haisi kunza imwe mari. Kana mangwana ndotoziva kuti mangwana uchauya zvakare. Ndikakupa yachikumi, ndikakupa yemwedzuno, ko nyamavhuvhu unozoiwana kupi mari yekubhadhara vanhu vako muna nyamavhuvhu? Unozoiwana kupi mari yekubhadhara vanhu vako kana muna kupera kwegore? Saka naizvozvo zvinochiratidza kuti pamari haisiyo solution. Kugadzirisa zvinhu kuigadzira mamiro ezvinhu zvehomwe dzehurumende. Zvakare zvinonetsa kana uchikumbira mari ndezvokuti vanhu vanokupanisa iwe kuti mari yaunayo iwe unoibata sei. Tinoda mudziko ratinaro rehurumende yedu rokuti mukatarisa makatirwo emari sezvakataurwa navachinamasa kuti gore roga roga tine mari inoita 128 bhiriyoni iri kurasika nekusafambiswa zvakanaka kwezvicherwa zviri kuoenda pamisika yepasi tichitaya tichionekwa kunzi mari yafambiswa sei. President vakataurawo zvakare kuti mari yemadiamonds hatisi kuziva kuti yakafambiswa sei. 15 bhiriyoni haisi mari diki diki, imari yokuti dai takagona kushandisa mari dzedu zvakanaka taigona kuita zvimwe zvinhu zvinoita kuti nyika yedu iwe nepunduso.
Tatarisawo matanho ari kutorwawo nehurumende akafanana nekurambidza vanhu kupinza zvinhu munyika. Idanho ringanzi here nehurumende kana kuti ramungati mihurumende yakatora nguva yakanaka kana kuti yakakasika kutora kana kuti yanga yanonoka?
Vakakurumidzisa nokuti chokutanga musati maita chinhu chakadaro nofanira kunge mataurirana nevanhu vese vane chokuita nezvinhu izvozvo. Saka hurumende yaifanira kutaura nevemaindastry, yaifanira kutaura zvakare nevanhu vaya vari kuita cross border, nekuti vanhuwo zvakare vane upenyu huchabatwa nekuda kwezvamunenge maronga izvozvo sezvakaitika zviyazvi. Zvamakazoona zvakazoita kuti pave nemhingamupopoto kubedbridge kuve nekupiswa kwemawarehouse nezvimwe zvakaitika ikoko, zvokuti dai vanhu vanga vakataurirana zvisati zvaitwa zvaibatsira.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi uye vachitungamira sangano relabour and economic development research institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze vari parunare muHarare nestudio 7. Iye zvino tokuendesai kuna Blessing Zulu uko kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka, tatsikwa nemutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru. Tinokutambirai nemufaro pano pastudio 7 vaJuru.
Makadii mukoma Blessing, makadii vateereri vestudio 7, tinoti makadii kune vese vanokrosa maboda.
Aiwa, tinofunga kuti vose vanokrosa maboda vari nani, nevateereri vedu tinofungawo kuti vari nani. Mukoma Dennis, tiudzei kuti sangano renyu rinoita basa rei chaizvo?
Sangano redu rinomirira vanokrosa maboda vachitenga zvinhu zvekutengesa uye vanotenga zvinhu zvekunoshandisa kudzimba dzavo.
Vechidiki munoshandawo sei navo musangano renyu?
Vechidiki ndo vakanyanya sekuti ndo vari kunyanya vari mushishi kuriritira dzimhuri sezvo kusina mabasa. Saka ndo vakanyanya vatiri kunyanya kutambira uye ndo vatiri kunyanya kuona vachiuya vachikrosa border tichivabatsira nematambudziko akasiyana siyana.
Tiri kuonawo panenge panga paita ropa rakaipa pakati pevanonohodha zvinhu vachitengesa kunana South Africa kune dzimwe nyika vachiunza muZimbabwe panyaya yemutemo wanga waiswa nehurumende. Zviri kufamba sei paboda?
Hongu, ropa rakaipa richiripo nazvino sekuti hurumende yanga yapindira ichida kutora mabasa anga aine veruzhinji weZimbabwe. Sezvo kusina mabasa kuZimbabwe, veruzhinji vanga vapinda mukutenga zvinhu kubva kunze kwenyika vachiendesa kuZimbabwe. Uye tichingori pakati pabishi rekurwisana nehurumende kuti ibvise mutemo wayakaisa weStatutory Instrument Number 64 of 2016 unorambidza zvinhu zvinove zvagara ndizvo zvinotengwa nevanhu vachinotengesa uye zvinotozikawa ndozvo zvinodiwa nevanhu. Vachirambidza kuti zvinge zvichipinda muZimbabwe vachiti kunodiwa mapemitsi anove asingambobuda sekuti vane vachititsanangudza kuti sei uri kuda kuenda kunohodha kunze kwenyika zvinhu izvozvo.
Koiwo mapemitsi acho muri kuatengeserwa mari?
Hakuna zvakadaro, hakutorina pemiti rinopuhwa iravadaro sekuti unongobvunzwa kuti zvauri kuda kuhodha izvi wazvishaya here muZimbabwe, vokuudza kuti muZimbabwe zviripo zvinhu izvozvo. Saka hakuna pemiti yerudzi irworo. Uye chimwe chinhu chiri kurwatirwadza isu sesangano ndechekuti kubvira pakaiswa mutemo iwoyo kune matruck asina kumbobvira amira kupfuura nezvinhu izvozvo. Asi uchinzi mutemo uchangotanga but kune vasina kumbobvira vamira kukrosa nezvinhu izvozvo vachienda nekuseri nematruck.
Saka zvinhu izvi kusouth africa mune muchinohodha papi chaizvo?
zvinhu kunyanya mumesina ndo munanyanya kuhodwa nevanhu zvakanyanya sisa kochizotiwo kuJohannesburg kune nzvimbo dzakaisanika ana Dragon City ana China Mall.
Kochi chiri kupa kuti vechidiki vapinde mubasa irori?
Chiri kupa kuti vechidiki vapinde mubasa irori ndechekuti kuZimbabwe hakuna mabasa, hakuna industry yakavhura. Vanhu vakambozama kuti vaende mumugwagwa vatengese vachiita yatinoti vending. Hurumende yakapindira ikavatorera zvinhu mabhero avo achipiswa zvichiitwa zvakasiyana siyana. So panga pangosara bazi ndipapa pekuti vanhu vanga vakuenda kunoita cross border vachitenga vachitengesa zvinhu zvavo.
Muri kumbotaurira nawo here nehurumende nezvezvichemo zvamuinazvo izvi?
Hongu takanyorera hurumende tsamba asi hurumende yeZimbabwe haina zvainokutipindura. Haina nguva yekutaura nevanhu vasiri hurumende uye pavanoita zvirongwa zvavo vanenge vatopedza vataurirana vapedza vachiziva kuti ndo zvavaruda kutoita.
Makanyorera ani chaizvo tsamba iyi?
Tsamba yakaenda kuna Minister Bima, Minister of Trade and Industry.
Saka iko zvino mungati basa renyu riri kufamba sei kana pasina kunyatsojeka kuti zvinhu zvopinda here kana kuti kwete?
Iye zvino hakuna kana basa ririko sekuti hakuna munhu ari kwanza kuuya kuzohodha zvinhu. Hapana ari kuziva kuti kana ndikanohodha zvinhu zvangu hazvisozi kutorwa here pabhodha. Zvino vanhu vanokwanisa kuhodha bedzi kana hurumende yabuda pachena kuti haisiri kutorera vanhu. Saka tongoti munhu wese hapana ari kukwanisa kunge achiuya kuSouth Africa kuti azohodha.
Asika hurumende iri kutiwoka ikadzivisa zvinhu zvekuSouth Africa kupinda munyika zvinoreva kuti maindastri anga ambovhara muZimbabwe anotanga kushandawo zvakanaka vanhu vaona mabasa.
Maindastri apa ari kuZimbabwe anoshanda kusina mari. Mumabhenga hamuna mari. Hakuna industry yekuZimbabwe inokwanisa kushanda isingahodhe zvinhu kunze kwenyika. Saka vanozvihodha sei kana kusitorina mari nemumabhengi macho?
Aiwa, tinokutendai zvikuru vajuru nekupinda muchirongwa chedu.
Zvinotenda.
Manga makateerera kubva kumutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Aiwa, hama wadiwa, nhambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo. Anokoneka nemufaro, ndini wenyu, Blessing Zulu, ndokusiyai muina Jonga Kandemiri.
Tinotenda Blessing, iye zvino tokupai kambo, faro kubva kuna Hosea Chipanga.
Tichibai chipita, nzara mkwenge ya tibaya, nyota makumbo tayauru.
Nako kambo faro kubva kuna Hosea Chipanga. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvongo yedu yapera rakatimbotarisa musoro yenhau zvakare. Mukuru weMCOS uye vari nyanzvi munyadza zveupfumi vaJohn Mufukare vanotove makambani vanogona kunge vakarasikirwa nemari inosvika $150 million zvichitevera kurangwa mabasa kwakaitwa kwakavharisa makambani akawanda nemusi wechitatu. Mhuri yekwaDzamara yoronga kuparura firimu duku rinoratidza nezveupenyu hwavaitai Dzamara ava vasvitsa mwedzi 15 vatsakatika. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiya mina Marvelous Muhlanganya uye.
very good evening, Zimbabwe. It's 17 hours, 20 UTC, 7:20 p.m. in Zimbabwe on Sunday, July the 10th, 2016. You're listening to Studio 7 live from the Voice of America in Washington. Thank you for joining us this Sunday evening live from Washington. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye. Amongst our top stories this evening,
the president was speaking in Bindura and he did acknowledge that we are facing some challenges. So there is no denying that the economy at the moment is facing some challenges.
President Robert Mugabe admits the economy is facing challenges at a rally held in Bindura last week, but economists say this may not be enough. Meanwhile, economists say Wednesday's stay away may have costed the country millions of dollars in revenue.
There has been a rough back-of-the-envelope calculation done, and it came to about $150 million. This was based on the fact that our gross domestic product is about $10 billion, and there are 260-something working days in the year. Therefore, one working day should produce around $150 million.
Missing activist Itai Dzamara's family says they will soon launch a documentary detailing his life history and his disappearance 16 months after he was abducted.
The documentary has been finalized. We worked on it tirelessly, and it's an epic product. I mean, that will go a long way insofar as even educating people regarding what really Itai represented, what he represents, and also on the issue of enforced disappearances.
Government struggle to pay civil servants timelessly comes under scrutiny.
They are having problems now meeting their June salary commitments. Where will the money come from immediately for the July and August and other, you know, forthcoming salary commitments? So it's quite a gloomy scenario.
And as usual, we give you the Youth Forum with Tatenda Gumbo. These stories and much more coming up. Stay tuned. President Robert Mugabe Friday admitted that the country's economy is facing challenges at a rally held in Bindura, but economists say this may not be enough as no solutions were offered on how this government will remedy the situation. Meanwhile, the Employers Confederation of Zimbabwe says employers are fearing the return of bond notes after the 2008 inflation faced by the country. EMCO's director John Mafukare tells Studio 7 about the effects of Wednesday's stay away, which he says may have costed the country millions of dollars in revenue.
There has been a rough back-of-the-envelope calculation done, and it came to about $150 million. This was based on the fact that our gross domestic product is about $10 billion, and there are 260-something working days in the year. Therefore, one working day should produce around $150 million.
But some critics will say that Zimbabwe has not been producing a lot and most of the people are not employed. So where does this figure come from?
Very good observation indeed. But remember, the gross domestic product is not only what is produced by the formal sector. It is what is the totality of what is produced in the country. Whether this is produced in the formal sector, in the informal sector, or even in the subsistence sector, all production in Zimbabwe.
And we are seeing that there have also been threats of more stayaways next week. What kind of impact do you think this will have on the economy?
As I said, what it will mean is that for each day that we stay away, we will have lost $150 million worth of production.
And there are some employers who are allegedly now wanting to prosecute their employees who didn't come to work. What does your organization say about this kind of threat?
We left it to each employer to look at the situation and decide what they were going to do. So if an employer had seen that the risk was worth taking and he had asked his employees to come to work and they didn't come to work, then it becomes an issue between the employer and his employees. So MCOS deliberately took a situation where we could not advise employers what to do. We asked each one to weigh their own risk and act accordingly.
And just looking generally at the state of the economy, what would you say as MCOS, where does Zimbabwe stand?
The president was speaking in Bindura, and he did acknowledge that we are facing some challenges. So there is no denying that the economy at the moment is facing some challenges.
And we also heard the president speaking in Bindura saying that bond knots will be a reality. How do you think this is going to be received by the people that have been calling for the non-introduction of these bond knots?
Employers are, I think, understandably very worried about bond knots because everybody has still got scars arising from the 2008 fiasco. What we are looking at then is, will business still be able to operate in the face of this bond knot? This is what is uppermost in every employer's mind. We have been assured that there is not going to be a printing of bond notes without the backing of actual US dollars to back those bond notes. But we look at the quantum of $200 million and say, honestly, what effect is that going to have if we have got $5 billion in circulation at the moment? What effect will $200 million bond notes have on the $5 billion in circulation? So one just has this fear that maybe the bond notes that will be produced might be more than the $200 million, and then we will set off the kind of inflation that we had in 2008 again. That is the fear of every business person.
That was MCOS Director John Mufukare in Harare. Missing activist Itai Dzamara's family said they will soon launch a documentary detailing his life history and his disappearance 16 months after he was abducted. His brother Patson Dzamara talks to Studio 7's Jonga Kandemiri about a decision by the High Court to ban him and his family from demonstrating in the Africa Unity Square and the introduction of the documentary.
Here to confirm with our lawyer, however, I read about that. In the event that it is true, I think we pretty much have two options. The first option being that of escalating the matter or appealing against the judgment, which I think we will do. And then secondly, as you might be aware, our 5-6 program, even though it is or it was a flagship of our program, it's not the only program we've engaged or engaging in our activism. There's so many programs. And so this will not certainly signal the end of our processes and programs. We will continue the activism in whatever way, on whatever way there. But this will not in any way dampen our spirit. This will not in any way break our spine. We will continue, we will keep on keeping on.
This month marks 16 months after the disappearance of Mr. Itai Dzamara. What are you doing to commemorate or to remember him as a family or as the organization that he worked with?
This month, we're actually in the process of arranging and planning to launch a documentary on the life of this guy. We're still filling up insofar as the logistics are concerned, and once all is filled up, we'll be in a position to publicize the final details. But what I can actually say is that the documentary has been finalized. We worked on it tirelessly, and it's an epic product. I mean, that will go a long way insofar as even educating people regarding what really the guy represented, what he represents, and also on the issue of enforced disappearances. And so as soon as we firm up on the logistics, we certainly publicize the details as to when and where it's going to be launched. But that's going to be the hallmark activity this year as we commemorate 16 months since the abduction, the morbid abduction of the Dzamara.
That was Patson Dzamara, the brother of missing activist Itai Dzamara, in Harare, speaking to Studio 7's Jonga Kandemiri. Government's struggle to pay civil servants timelessly comes under scrutiny, with economists saying they may continue if various pressing issues are not addressed. Labour and Economic Development Institute of Zimbabwe Director Godfrey Kanyenze speaks to Studio 7's Jonga Kandemiri on the issue.
Well, it's already a sign that the times are quite difficult. Government is falling on very, very difficult days, where it is now struggling even to pay salaries. And by the way, we already know that salaries were taking up more than 80% of the budget. So in essence, this is quite a desperate situation, and there is no immediate respite. You cannot foresee a situation where if they fail, they are having problems now meeting their June salary commitments. Where will the money come from immediately for the July and August and other, you know, forthcoming salary commitments? So it's quite a gloomy scenario. If you are failing already to pay your commitments, to meet your commitments in June, then basically it tells you that the immediate future is not as easy as one would want to believe. So in essence, therefore, we are undergoing very difficult times. The government is falling on dead days, and it will be quite difficult in the short term to see how they will be able to address this without really fully reintegrating into the international community, without basically undertaking the structural reforms that are required to kickstart the economy.
Then on the issue of the import bans, do you think it was timely?
Well, timing in economic policy formulation is critical. I don't think that the timing was good, in the sense that if you impose, not necessarily a ban, but you introduce import licenses so that you manage the rate at which you are importing, the assumption basically is that your local industry that you seek to promote has got the capacity to immediately fill in the void, to fill in the gap. So unfortunately, there are other issues, factors that are critical, in the sense that you look at where our industry is at the moment. They are settled with old and outdated machinery and technology, which needs to be replaced. They are settled with serious challenges in terms of accessing and the cost of credit. They are settled with challenges in terms of provision of utilities such as water, electricity, and so forth. So in essence, unless and until you address these issues, industry will not be able to produce and substitute for the imports as government wants.
That was Labour and Economic Development Institute of Zimbabwe Director Godfrey Kanyenze speaking with Studio 7's Jonga Kandemiri. Coming up, the Youth Forum with Tsatenda Gumbo.
You are now listening to the Youth Forum, your forum focusing on your issues. And today I'm gladly joined by Hilary Musarurwa, who is the director of the Practical Empowerment and Networking Youth Association. Hilary, thank you so very much for joining me.
Thank you, Tatenda, for hosting me.
Hilary, of course, this past week we saw Zimbabweans engage in a stay away where majority seemed decided to stay home, heeding the calls of movements such as This Flag and Tajamuka. What was your take?
Well, I think some people have tried to dismiss this stay away, but for me, it was a great success.
And do you think that this stay away was effective? Is it easy to measure its effectiveness?
Okay, if you look at business that did not function on that day, it can give you a degree of measure. If you look at the revenue that was not generated that day in terms of the so-called roadblocks, because I don't think any of those police officers manning roadblocks got any car to get fines from. So if you look down the line, that stay away had an impact. The only challenge is to measure it will be difficult because we're looking at an economy that is not functional. So in terms of direct measurement, it might be difficult, but I can say it had an impact, and the economists can do the math, and so definitely tell you that the stay away was effective.
Now, Pastor Ivan Mawarire tweeted that a shutdown Zimbabwe 2016 will continue on Wednesday the 13th and the 14th of July. What's your take on, you know, the movement itself pushing on with this continued shutdown?
Well, in this case, I don't think it's the movement itself that will be pushing for the continued shutdown. It's the citizens of Zimbabwe. And I'll say, why stop now? Because nothing has changed. We still have the regime in power. We still have policies that are anti-poor. We still have a lot of unaccountability and lack of transparency. We still have problems in Zimbabwe. So if we say we continue next week, so be it. And maybe take it a bit further. Why not just help the government, which is failing to pay salaries, and declare that every Wednesday is Stay Away Wednesday? So that we do it every Wednesday or twice a week until something shifts, until someone says, look, we really need to take people seriously. Because the reaction that we got from the government tells us that they're taking us for fools or for people who are not serious. So the seriousness will be seen by redoing it. And I need to emphasize that it just has to be a stay away. Stay at home, stay away, and don't go onto the streets. No violence. That way no one is going to come knock by your door and say, go and do something, because I'm staying away because I'm not employed. So where do you want me to go?
Now, of course, there are those Zimbabweans on the ground who heeded these calls, but there's also Zimbabweans in the diaspora who are following intently and want to participate. How can, in your view, Zimbabweans in the diaspora manage to really participate in this movement?
Well, I think it's twofold. One, in whatever country we are in, there is a Zimbabwean embassy or a Zimbabwean representative office there. So people in the diaspora can march to those offices, put in petitions, have a demonstration at those offices to just register their displeasure. I think that's one thing that the people in the diaspora can do. The second one is also petition other international organizations and international institutions. Let's march to their doors and demand that the Zimbabwe case be given serious consideration, because without a push, things are not going to change. So I'll say to those in the diaspora, go out in your numbers, wherever you are, go out in your numbers, march to the embassies, march to the consulates, and voice out your dissatisfaction. The other way is help those on the ground. Right now, people are being arrested. People are in police holding cells. They need food. So if people can send money to those on the ground to help in coordinating getting food to the people who are in police custody right now, that's another way the people in the diaspora can help. But I think we need to go past keyboard activism. Those in the diaspora can help with their funds. They can help by also marching.
And with that, Hillary, I want to say thank you so very much for taking your time to chat with me here on the Youth Forum.
Thank you very much, Katana.
That was Hillary Musarurwa, Director of the Practical Empowerment and Networking Youth Association, joining me today on the Youth Forum. This is Tatenda Gumbo, and as usual, make sure you join me next time.
Thank you, Tatenda Gumbo. This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington. Now to recap on today's top stories. President Robert Mugabe admits the economy is facing challenges at a rally held in Bindura last week, but economists say this may not be enough. Meanwhile, economists say Wednesday's stay away costed the country millions of dollars in revenue. And missing activist Itai Dzamara's family say they will soon launch a documentary detailing his life history and his disappearance 16 months after he was abducted. That's the news in English from Studio 7 this Sunday evening, July the 10th, 2016. Stand by for Studio 7 in Ndebele. This is Marvelous Mhlanga Nyahuye in Washington, wishing you a pleasant evening, a very good night, and a great week ahead. Siyalambulela ku Studio 7 ngensonto mhla ka 10 kuNtulikazi 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Kulandela ukukhalala imisebenzi kanye lokuvalwa kwamabhizimusi ngeviki edluleyo, iningi lizibuza ukuthi kambele ingaba yiyona indlela yokuletha inguquko elizweni.
Angiboni kusilethela inguquko eyangaphi bomo, ngoba eqinisweni uhulumende waseZimbabwe vele ngalayo isolution kuma-problems anjengalawa.
Inhlanganiso elwela amalungelo abathengisa impahla ezijiyeneyo ezitaladini, National Vendors Union of Zimbabwe, iNavus, ithi ibhekane lengxaki ekuqhubeni imisebenzi ngoba iyabandlululwa ngezinye inhlanganiso kanye lekhansili yakobulawayo. Kodwa ikhansili yakobulawayo iyakulandula lokhu. Kweziphathelane labatsha, silomculi uthe Zani Sibanda osichasisela okuningi ngomsebenzi wakhe.
Ndihumba chivandana chisinga ndekupwa chome china hala. Ndozvida, ndozvitonga, ndozvikema, ndozvitutumadza. Apa sezvinebeleke bangibiza ngokuti ngingumdawini uvodo zvipande sasola mavala zvaibike mkosisi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Kulandela ukukhalala imisebenzi kanye lokuvalwa kwamabhizimusi ngeviki edluleyo, iningi likhonona ngokwehluleka kukahulumende ukulungisisa umnotho welizwe. Iningi lizibuza ukuthi kambele ingaba yiyona indlela yokuletha inguquko elizweni ngokususa ibandla leZANU-PF embusweni. Abaqoqe lokhu kutshengisela abagoqela umnumzana Ivan Mawarire bathi uZulu kumele akhalale umsebenzi ngolwesithathu langolwesine kuyona le iviki. Umawarire labanye bakhe bathi bayethuselwa ngamapholisa, kukanti baningi ababotshiweyo endaweni ezijiyeneyo zelizwe phezu kwalolu daba. Ukuhlaziya lolu daba, uNtungameli Nkomo weStudio 7 uqale ngokubuza ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Brilliant Mhlanga ukuthi ubona njani umzabalazo wokutshengisela lo.
Kusiya phambili, angiboni kusilethela inguquko eyangaphi komo, ngoba eqinisweni uhulumende waseZimbabwe vele ngalayo isolution kuma-problems anjengalawa. Akakwazi ukuthi athini, layo uphelelwe. Eqinisweni abantu bazahlukuluzwa kuphela kuyiwe phambili, njalo njalo behlala behlukuluzwa, kodwa eqinisweni uhulumende lo uphelelwe. Anti napho thina masaba kade bekhona pha kubo UK bezocela izimali. Inzuzo abangabe beyitholile lapha sonzuzo yangaphi, ngaphandle kokuthi banikwe nje izithembiso zokuthi hayi no, sizakhangela kusasa ukuthi singaya ngapi. Eqinisweni uhulumende lo kala mali, endabantu bekungaba kuhle ngakade bengaziqoqa ngendlela eqondileyo. Uhulumende lo kufakwe ipressure lama political parties aku opposition lawo asebenze labantu ukwenzela ukuthi uhulumende lo ngepressure engafakwa kuye phambili engxenye kungaba lo uhulumende omanyano okungakhitshwe. Eqinisweni akula lutho oluphumayo la.
Nxa sikhangela ukuhlukuluzwa okwenziwe abantu ngamapholisa labo abaqoqe ukutshengisela lokhu asebedingwa ngamapholisa, ubona beqhubekela phambili yini ngohlelo lolo?
Angiboni beqhubekela phambili okuya ngapi, angiboni besiba lamano okuthi bakwenze lokhu ngokuya kwesikhathi, ngoba eqinisweni kanti vele sizibuze okwenziwe baze bakwanisa ukuthi banelise ukuthi baqoqe into enjengale kusukana lezi ezidluleyo, bengaqoqanga kunyanga edluleyo la kunyanga lezi ezinye ezidluleyo kuyini. Kanti nivele inhlupho lezivele zikhona inyanga zonke lezi, kusitshengisela ukuthi okuyinto lokhu bekuyisivukampunzane. Ngaso kusenziwa ukuthi kuthiwe kuyaqoqwa kuzahlupha vele kabakwanisa ukukwenza. Kuphela lo hulumende usesenza esingathi ngesilungu usedescender with a heavy hand ebantwini, okuyindlela yokuzama ukuthi ahle abenze badangalale inhliziyo baluze ihope wenze ukuthi kungayindawo.
Lo umnumzana Brilliant Mhlanga, ingcwethi kwezombusazwe, ubekhuluma ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 eseBhilitani. Inhlanganiso elwela amalungelo abathengisa impahla ezijiyeneyo ezitaladini eNational Vendors Union of Zimbabwe, iNavus, ithi ibhekane lengxaki ekuqhubeni imisebenzi ngoba iyabandlululwa ngezinye inhlanganiso kanye lekhansili yakobulawayo. Umnumzana Tmaya Kapita, isiphathamandla senhlanganiso le, yona elenkokheli eHarare, usichasisela okuningi ngalolu daba.
Sathi singena emhlanganweni kwesikhathi kukontribuyutha khonapho emhlanganweni wona lo sikhuluma ngama-problem especially around thina njengeNavus,
then amanye ama organizations alapha emathebeleni bazazi ukuthi they organization le ivela ngapha asiyazi la sina sama organization akudala so bavela ngapha lana asibazi njalo futhi kunababizi bothi bazasihambanisa sebenza ukuthi abantu bazwale esprit.
Kodwa babe kutsho ngani lokhu nxa kuyikuthi linhlanganiso ebhalisileyo ngokusemthethweni elelungelo lokusebenza ingqe ngaphi elizweni?
Thina konke silapha because i-organization yethu isebenza lapha kuplawa isebenza lenye i-organization yakudala itaitshiya bara kusebenzelana manye ama-organization atshiyeneyo then kwasekubuya eyinye ethe yona mina ngari ngarejistanga kuthiwa kuminista waminista wani kuthiwa ngu-Centurion ngapha thina asili akwanisi ukusebenzelana.
Obunye ubufakazi olabo ukuthi lokho ebengafuni ukusebenza lani yibuphi?
Right, ukuthi kathesi kungaba nama-program abasabanika ama-details ethu wonke thina isebenzela silapha koBulawayo but abasasiboneli sesisiza ngabanye ukuthi kube kulo mhlangano izolo sekungelo mhlangano ngelanga elinje sesisiza lamanye ama-organization.
Kuyini eselikwenzile ukuthi lixoxisane le-council ngalolu daba?
Right, sibe siku-process yona leyo ukuthi kathesi kule-pressure kakhulu especially kuma-leaders ethu but sibe singabantu abesesisebenzi phansi ukuthi right siyenzeni sibhale incwadi ikhambise khona ngani into iprocess esilayokathe.
Umsebenzi liwuqhuba njani khona ngapho koBulawayo nikumbe lokho elilo hlupho lokuxotshwa ezitaladini lokunye?
Uhlupho lukhona kakhulu lokho kuthiwa waste ngoba okuxotshwa kuma-streets lokuvele ekhansi kodwa i-six country kuyenza kokuthi lapho eyabe lingalifuni khona sebeyithola begezi khonapho kokuthi vela linashanse ukuthi lingatshontshela ukuthengisa kumbe lenze kubona bathe kuthiwa yi-seat of things iyaziwa ngokuthi i-town ehlanzekileyo so sifuna ukuyimentena lokhu injalo so kuthiwa lingaziwa le-streetini kuya singaso kungasakhanye ukuthi i-town yethu i-smart futhi namanye amathawu.
Bona nxa libatshela eHarare bathini?
Hayi, sisincedisa kukhona iba basinika i-advice ukuthi right bhalani incwadi liyihambise then ilize ukuthi basendela befithini then impendulo yangkhona sesibanika kona sesisathinyathelisisonsa.
Lo ngumnumzana Admire Kapita, isiphathamandla senhlanganiso ye-Navos, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Silokhu sikudaba lunye. Isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Chamber of Informal Economies Association elogatsha koBulawayo, uNkosikazi Deborah Mkasa, ufakazile amazwi kamnumzana Kapita ku-Studio 7, wagcizelela ukuthi inhlanganiso le isebenza kuhle eHarare, njalo bayeke besebenzelane layo. Kukanti ulethemba isalungisa amaphepha e-registration ukwenzela ukuthi iqhube kuhle umsebenzi koBulawayo njengeHarare. Asizweni ingcazelo kaCouncillor Thabita Ngwenya, ongumgcini sihlalo wekomiti ebona ngabathengisa esitaladeni koBulawayo e-housing ngalolu daba.
Sake sahlangana laba ama-vendors members kumbe kuthiwa i-association whatever kodwa bengama-different groups like abanye besibarepresenta abantu abagogekileyo abanye bathi barepresenta abantu abanjanjani then sake sithi thina kuyabe kukuhle ukuthi nxa lilesikhalazo sokuthi lisola okunye liwusolayo concerning ama-vendors kungaba njani ukuthi lisiku-addresse ukwenzela ukuthi once we address to the national structure services address kuwo wonke umuntu kuhle uku-addressa inhloko inhloko ibisitshela abanye bayo ukuthi hhayi kumele kube nje kube nje sekuyipolicy evela kunhloko bona bangaqali bavumelane njengama-association amaningi bavumelane le nhloko yabo kube seku-addressa-ke kube yipolicy whatever change ibe effective. Ngiyagcizelela ukuthi uBulawayo angikaze ngizwe ukuthi bayala ukuhlangana labantu abacela ukuthi bahlangane lawo.
Kwenzakalani edolobheni lakoBulawayo ngabathengisa impahla ezitaladini ama-vendors lawo?
All right. Maphiwe indawo yokuthengisela duzandle Highlanders kuyabonga. Abanye nabo basendleleni le usuka ku-6th Avenue usiyafike e-camp laphana e-Rose Camp. Bangapha langapha komgwaqo. abayiba ngapha ngase-Stanley Square, abanye ngapha ngepolice, bathengisa kuhle. Laba abathathele impahla bayabe bephiwe ama-bays, kodwa ama-bays akhona engxaye bebona bengathengisi masiyani impahla zabo, engxaye sebeseyazimela nje lapha abangazange baphiwe khona. Ngenxa yokuthi umumo welizwe o-economy unje, kusuka kube lokuxabana khonokho ukuthi abantu besebeseyathengisela lapho abangaphiwa ngakhona ukuthi bathengise. Even emalokishini kulama-bays amele abe-allocated to people. Kodwa sekungcono kuse akusagqokozeli njengalaphana kuqala last year, kungcono kukhangeleka ngcono kathesa.
Lo ngukhansila Thabita Ngwenya, umgcinisihlalo wekomiti ebona ngabathengisa isitaladeni e-housing committee. Sixoxelaye ekobulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Lisibamba kumakakase aku 909 meter wave, laku shortwave 4930, 6065, laku 15460 kilohertz. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voandebele.com. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com noba i-text message kuWhatsapp kunombolo ezithi 1-202-465-0318.
Ngeselitshiye kancinyane ezandleni zikantungameli inkomo we-Studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Ntondolo izondiwo ndikini dalila ntondolo izondiwo ndikini dalila ntondolo izondiwo ndikini
ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo igama nguntungameli inkomo namhlanje lomhlabeleli osacathulayo uTezani Sibanda yena oyedule idlalade lakhe lakuqala ngozibandle. UTezani insizwa edabuka kithi phansi le emaphaneni ePlumtree kwamankubo ehlabela ikwele South Africa. Uhlabela ezomdabu ezigoqela ezamantshomane, indazula, iwoso kanye lehosana, njalo isihloko sedlalade lakhe leli isithi Tsholila Ntondolo.
Sizilani bakalanga, sizilani kilove shilenye, sizilani kilove ndazula, sizilani kilove hosana, ayewyewu oyelele.
Kambe kungaba kuyini okwenze uTezani wakhetha eza kudaladala yena engumfana wesimanje manje?
Amaculo omdabu ngabona ebalulekile kakhulu kimi, ngoba mangibuka imiculo kahle kahle kuhamba kanje, abanye bacula eminye imiculo engayisiyo eyomdabu, nako kulungile futhi ngaleyo ndlela. Ke mina ngase ngibona ke ukuthi umculo wakithi kahle kahle omdabu usalele emuva kakhulu. Ngabona ke ezinye inhlobo ke zabantu, noma ke ngabona ke kwamanye ama tribes abanye abantu becula amaculo abo. Masibheka kumaZulu ngabona becula ke amaculo afana nabo maskandi nabatwana becula owabo. Ngabona ke ukuthi owethu umculo kahle kahle owesikhalanga awukho totally. Ngase ngibona ke ukuthi ngibale ke lo mculo. Dombayile leli culo ngangiyicula ngentombi kahle kahle eyayilojoliwe, kodwa lapho eyayilotsholwe khona le ntombi uthole ukuthi ayisebenzi lutho, masiza ke kwezekhaya ayisebenzi lutho, ma indoda yayo ibuya noma ihambe iya kuphi kuphi, ma seyibuya le ithole ukuthi lo nkosikazi akapheki, akakhi amanzi, akayenzi yonke le misebenzi yasendlini, noma ke ngithi yasekhaya. Le ndoda ke yayisecula ngokuthi ukuthi lo nkosikazi wami kahle kade akakhoni lutho nje la ekhaya noma ukupheka noma ini akakhoni kodwa ke ekugideni hayi wayeyintshantshu mpela lo nkosikazi ngoba wayethi lapho ahamba naye khona nama kunemgido kunani ethi hayi noma ehluleka konke okwasekhaya kodwa emgideni hayi ngimphethe ngoba hayi ngimphethe yena
mulumbo gwebutatu ukati iwe kumihako lema nolebanene apha
Ndilebane kumihako lema mutsekri Mwanana oyu waka emba elila kwa zune kwa ka logogwa Bakati vesika kweno abazo ngamukila zvanana Bakati vesika kweno vionitama ingati nlanda
Abalandeli ungathanda ukubatshiyela wapi amazwi
Balandeli bami okokuqala ngizothanda ukubonga kakhulu ngibonge ngendlela abangamukela ngayo kwezomculo bengithanda ukuthi ngibaxwayise ukuthi ukuthenga umculo oyi-original kwenza ukuthi umnikazi wamaculo athuthuke aye phambili so siyabacela kakhulu ukuthi ma bezothenga baqale babhekisise ukuthi kahle kahle i-support yabo ishoni ukuthini
hayi taboka sibanda wonekani
Ndimtanante mama sanantesana na weganda nyolo ndakapinda ngadzikulu dzihokola dzikalovanya matobo ndihumba chivanda nachisinga ndebofa yake nechina hala ndozvida ndozvitonga ndozvitema ndozvitutumadza abasizineveleke bangibiza ngokuthi ngingumdaweni uvodlo rispande sasola mabala sayobike enkosini ngiyabonga kakhulu kuba nani zoko zakithi mbonga kakhulu kunina mthokazi omuhle ndipama ndivoka kakale kwazo kwazo kumoli bana bebuhle bana bebulilima musale zvakanaka
Hai la khoma ka muango mthwakazi kwanele olivalelisa yo muntu ngamile inkomo
jabule awshaye jabule awshaye wembu awshaye jabule awshaye
Ukuzigqiba ezanamhlanje ngesikhangele ebesilaso kulandela ukukhalala imisebenzi kanye lokuvalwa kwamabhizimusi ngeviki edluleyo iningi likhonona ngokuhluleka kukahulumende ukulungisisa umnotho welizwe njalo abanye bazibuza ukuthi kambe le ingaba yiyona indlela yokuletha inguquko elizweni selugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile mhlanga ngikhona pha eWashington DC
been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.